Mumashoko avo vachangosvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport muHarare neZuma Mazukati vamasisi vakati ushamwari uripo pakati pavo navamunangagwa ndewebhande neBhurugwa.
Pane ushamwari hwemandorokwati pakati pangu naPresident Mnangagwa. Makafanira kuzvizwa.
Vakaenderera mberi vachiti ushamwari hwavo hunosimbaradzwa nekuti mapato avanotungamira ndiwo ari panyanga, uye ZANU-PF yakatotumira nhume dzayo kumusangano webato reBotswana Democratic Party kana kuti BDP, uyo wakaitwa mukupera kwesvondo rakapera.
Botswana
inoramba ichikurudzira kubviswa kwezvirabho zveupfumi. Kana Zimbabwe ikatemerwa zvirabho, Botswana yakatemerwa. Hatiti zvakadai, takaudzai shamwari dzenyu kuti hatidi zvirango izvi.
Asi mutungamiri werimwe remapato anopikisa munyika reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarihume vati zvinorwadza zvikuru kuti vamasisi vari kusarudza kupembedza vamunangagwa pane kuti vavatsiure.
Zviri kutirwadza isituation yatinayo munyika meZimbabwe. Iko zvino vana mukoma Job Scala, Curtis Chole nevamwe vaya vatinoziva vakabvarirwa variko kuchikurubhi uko. Tine crisis yakakura yekuti maopposition leaders ari kubvarirwa vasingatongwi. Iyo vamosise vakataura zvekuti vanokama hwebhande neBhurugwa, isi nyika yakadai hazvitibatsiri. Iko zvino vanhu vari kutambura kudye nhoko dzezvishonda chaivo.
Vangarihume vatiwo zvakare vana veZimbabwe vari kunyombwa kunze kwenyika nekuda kwemamiriro eupfumi ayo akaita manyama amire nerongo nekuda kwehurumende ZANU-PF.
Vana veZimbabwe vari kutukwa kusati asvika kungembwa muzvipatara zvamakaona mukadzi yaye achinzwa achitukwa nadokita uya. Zvino vanhu vari kutambura vachitaura kuti Mnangagwa asvike zvakakwana kuchengete vanhu vake. Saka zvinoi mukataure zvekuti neushamwari hwebhande neBhurugwa musi kutaure nyaya dziri kunesa muZimbabwe kuti dzinake zvinoreve izvozvo. Ndo zvatindisvitse pakundire mashoko iwayo.
Mutauriri weCitizens Quality and for Change kana kuti TCC muzvarefa Mahere vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika.
Izvi zvinenge zvichida kuti Zimbabwe ineve hukama ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika, zvakare ichiremekedza bumbiro remutemo kana kuti constitution nemahuman rights, kodzero dzevanhu. Nyaya yekumbunyikidza vanhu inofanira kupera. Naizvozvo isu tinotaura kuti nyama sanctions hongu yakasata, asi isusu senyika tofanira kugadzirisa hukama hwedu nedzimwe nyika.
Mutungamiri werimwe remapato anopikisa muBotswana reBotswana Congress Party kana kuti BCP vaDumelani Salishando vaudza Studio 7 kuti mashoko avamasisa anoratidza kuti vakuru vemudunhu reSADC vanotya kuudza vamunangagwa chokwadi.
Zvinoratidza kuti gungano remapato akafanira kuzvizwa pachavo vanhu vachitambura mapato aya haana basa nevanhu venyika dzavo.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika iyi richishanda rakazvimirira muguta reKaburoni vauya Pondadi vati maitiro avamachisi ndemunhu ari kutsvaga dzvene kuna vamunangagwa.
Hatizi nekuti vamasisi vari kunyengerera chii kuna vamunangagwa. Vagari vemuBotswana vari kugara nezvizvarwa zveZimbabwe munyika mavo vachishandisa zvaifanira kushandiswa nevana venyika iyi. Vana mate kuti zvizvarwa zveBotswana hazvizoiti zviri kuitika kuSouth Africa pari zvino.
Murwiri wezvemagariro evanhu akanaka vachishanda vakazvimirira vatendai Ruben Bofana vati vamasisi vakafanira kushandisa ushamwari hwavo navamunangagwa kuvaudzwa chokwadi kuitira kuti vana veZimbabwe vasununguke.
Tinoona kuti kusungurudzwa ikoko, kudzvanyurwa ikoko kwakutoda kuti kupindire vamwewo vanobva kune dzimwe nyika kuti tionesane nehurumende yedu kuti zvamuri kuita izvi hakusiko utongi hwejekerera, hakusizvo, hazvisirizvo zvakafira vana veZimbabwe masango nemumamisha umu vachiti tiri kuda kuzvitonga kuzere. Hakusiko kuzvitonga kuzere.
Muna 2019 Zimbabwe neBotswana dzakavandudza hukama hwadzo kubva paJoint Commission kuenda kuBinational Commission, chidanho chinoona vatungamiri venyika mbiri idzi vachisangana gore negore vachiziya nyaya dzakakoshera nyika mbiri idzi. Pamusangano wechitatu weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa kuVictoria Falls mukutanga kwegore rino, nyika mbiri idzi dzakasainirana zvibvumirano zvitsva zvishanu, izvo zvasvitsa zvibvumirano zvose kumakumi maviri nezvishanu pamakumi mana nezvitatu zviri kutarisirwa kubvumiranwa nenyika idzi. Pose pavanovana mukano wekutaura, vamasisi avo vakazopa mhinduro yavo pakukokwa kwavo kuzovhura shoo yegore rino nemusi wechitatu svondo rino, vanokurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nemamwe makambani akazvimirira ega nenyika dzekumawirira nekuda kwokutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Chingirai Madondo.